Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ropa paramende vhiki rimwe chete kuti itarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa vopomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanosangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa dare reparamende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wakaiswa muna 2022 unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo dziri kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichishanda nechikamu 192 chemutemo wesarudzo weElectoral Act gore rapera ichitsigirwa negurukota rezvemitemo yakavandudza mutemo wesarudzo ichishandisa statutory instrument 142-144 ya 2022. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Dare iri iro rine vatongi vanomwe vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mhambi Hove, avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo westatutory instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyika. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vahove vaLove More Maduku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidates, 1,000 each for every member and with a candidate member of parliament. Tichiti isu parliament haina unge yakaita basa rayo riri pabungo remutemo yekuti statutory instrument yega yega vanofanira kuiongorora voona kuti iri mukati mebungo remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita, ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi rabvumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Madhuku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa 16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati paramende ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday paramende inofanira kunge yagara pasi iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haisi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vahove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare. Ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete, nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii, nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti ZEC ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafizi akanga aripo kare, kuti munhu wese akwanise kupinda. Ndoinonzi free and fair elections.
Vahove, vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu, vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukukwidza musarudzo. Gweta ranga rakamirira paramende vatawanda zvwarara, vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare, vachitiwo dare harina charataura pamusoro pemari dzakatarwa nesekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unochikora here bumbiro asi izvazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuAmerica zviuru makumi maviri $20,000 kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuAmerica $1,000 kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuAmerica kana kuti $100. Vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapedzisira kuitwa vaida kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000 vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapomera nyika dzekumadokero pamwe nemapato anopikisa mhosva yekushanda pamwe chete kuti mitengo yezvinhu ikwire munyika senzira yekuvarwisa kuti vasavhoterwe zvakare musarudzo dziriko musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo vari kuvhota kekutanga gore rino, varongwa neboka reYoung Women for ED munhandare yemucheke mumasvingo, vamunangagwa vati nyika dzekumadokero dziri kuda kuvadonhedza pasarudzo kubudikidza nekurwisa simba redhora remunyika zviri kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru muzvitoro.
Tiri vengwa nenyika dzokunze dzokumadokero, saka vanenge vachida kuti imi mukatambura kumukira hurumende voisa zvimbasikata zvavo vouya muno vomora, vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nedzara pasinavo.
Vaizvi zvatsinhirwa negurukura redunhu remasvingo vaIsrael Chatsamira.
Nyango yavo vanogwa nekukwidza mapuraizi vanongoti kana kwakuuya election votanga kukwidza mapuraizi muzvitoro vachifunga kuti ndozvingavawanisa vhoti. Vana venyu vaakuziva kuti muvengi ndo basa rake, kwose apa wanga akaregerei kumakwidza okwidza taapinda kuelection.
Vamunangagwa vakurudzira vechidiki vari kuvhota kekutanga kuti vaite izvi murunyararo vachiti bato ravo rakura havachadi zvemhirizhonga.
Vota hakudi mhirizhonga uye hakudisidziya. Zimbabwe haana zanipefu is a mature and a peaceful constitutional democracy.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC amai Ellen Shiriedenga varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo navamunangagwa vachiti chiri kuuraya nyika nekukonzera kukwira kwemutengo, kutadza kwebato reZANUPF kutungamirira nekuva nemitemo yakanaka yezveupfumi hwenyika.
Vozvibvunza uko vari in charge of the Ministry of Finance ndanani, vari in charge neministry neeconomy ndanani, vanhu kune nyaya dzegold mafia vanhu vachida maminerals.
Amai Shiredenga vati bato ravo rine zvirongwa zvavari kuita zvekugadzira sarudzo uye kutanga mangwana mugovera riri kupeta chirongwa chekudoma vachamirira sarudzo mumatunhu ose munyika.
Apa chekutanga tiri kugadzirira nomination court, tiri kupedzisa kusarudza makandidate edu kumaprovince akasiyana-siyana kwakusati kwasarudzwa.
Ativo kunze kweizi vane zvimwe zvirongwa zvemugwasho apo nhengo dzavo dzinenge dzichipinda muvanhu dzakapfeka ruvara rweyero kutsvaga rutsigiro mangwana nesvondo. Sadyara kwebato reZANUPF dunhu remasvingo varobert mavhenyengwa vaudza vamunangagwa kuti vari kushushikana nedzimwe nhengo dzebato ravo dzakakundwa pasarudzo dzema primary dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzakazvimiririra uye vamwe vatsigiri vari kuda kuita bhora musango.
Tine dzimwe nzvimbo dzakafanana nemaconstituency akaita sana Mwenedzi West,
Pesina wana kuti mwana wedu musangano. Wangari central committee akazwa NCA unowanikwa nhasa kuti ndapinda independent nekuti handina kubudirira paelection.
Vachitaurawo pamusangano uyu, sasigari wesangano reyahumire for ED nyika yose, muzvare tatenda mavetera vati vechidiki vaungana pamusangano uyu vafara chose kuwana mukana kusangana nemutungamiri wenyika uye kutarisira kuvhota kekutanga gore rino.
Tinoda kuti taure kuti mapesa evhota zvaripo pano achakuvhoterai musi wa23 nekuti ZANU-PF musangano unoita zvinobatika.
Vechidiki veZANU-PF vauya pamusangano uyu kubva kumatunhu maduku ose manomwe emasvingo vari mumabhazi ezupco nemarori. Vamunangagwa vapa munhu wese angari pamusangano uyu tsapo yemakirogiramu 10 eupfu, izvo zvanzi nevanopikisa kutenga mavhoti nechikafu kuri pachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakasangana nenhumwa dzemabhishopu emubatanidzwa weAll Africa Conference of Churches idzo dziri kushanya munyika dzichisangana nemapoka akasiyana-siyana ane chekuita nesarudzo. Musangano navachamisa uyu wakauya mushure mekunge nhumwa idzi dzasanganawo zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare. Vachitaura mushure memusangano wavo navamunangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reAll Africa Conference of Churches uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vakati rwendo rwavo muZimbabwe nderwekusimbisa kubatana nerunyararo munyika sezvo yatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ukuwa vachamisa vanoti chikuru chiri kuda kunzwikwa nemabishop aya ndechekuti vanhu vakasungana here munyika. Ngatinzwe vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Wongu takasangana nemabishop anobva muAfrica mese muno anomirira boka remubatanidzwa wemakereke akasiyana-siyana muAfrica. Ndinodaira kuti vanga vachisangana na vamunangagwa vakasanganawo nesu kuno vachida kunzwa kuti takasungana here panyaya yerunyararo rugare nokusava nebopoto mvonga mvonga nokuvavana kana kutukana kana kusotesana panyaya yemutambo watatarisana nawo.
Imiyo sebato rinopikisa zvii zvamakavapawo zvamunofunga kuti zvinokanganisa sarudzo munyika zvinofanira kugadziriswa?
Takavaudza tikati chokwadi, nyika yedu ine urwere, nyika yedu inokutambudzika. Vanhu mumaruzevha masabhuku aoneswa nhamo chamutava nhava, masabhuku avadyiri nopisa, vanongeswa svosve nemuromo, vabviswa zviri kumeso, vaaiwa misodzi yakazara pamatama, kuri kuvhundusirwa kusvinyangwa semusuva, kunzi itai zvakati, itai zvakati, zvinoreva kuti rusununguko rwabviswa kana kuti rwashama, rwabviswa, rwakumurwa hanzu nechiremerera chokuti vanhu vanofanira kuva nekodzero dzokuvhotera pavanoda.
Tinoona kuti vemabhishop ava havasi vanhu vangange vaine masimba ane Zimbabwe Electoral Commission kana mapurisa ekuti munyika munge muchiitwa sarudzo dzakachena kana dzinoitwa murunyararo. Vanozozviita sei kuti sarudzo dzinge dzichiitwa murunyararo?
Mabhishopi zvaakataura zvine simba, munamato une simba kurerutsa zvinorema. Hakuna chombo chakasimba chingakura kudarika munamato. Saka musavhunduka henyu, Mwari vanozviratidza. Simba raMwari iguru kudarika simba renyika. Uri kwatiri mukuru kudarika uri munyika. Uri kurutivi rwedu ndewe masimba ose. Saka hai zvinonaka, mabhishopi zvavari kuyana zvindodonzo chairo ndochombo chaicho.
Avanga vari mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mhuri yemushakabvu vari gamba rehondo yerusununguko vanda vanenge Stole inoti inotambira rukudzo rwegamba renyika ruri kusvitswa kuna baba vavo nehurumende yeZANU-PF mangwana, asi ichiti haina mufaro nemabatirwo akaitwa vaStole pavakashaya muna 2000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mwana wa vasitole Dr. Sifiso Sitole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye muri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo rwemagezo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravasitole.
Tiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwasitole nababasitole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya babasitole havana kuuya kuzotichemera. Endeti tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuita kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma.
Sitole Baro vati kutambira zvaitwa nezanu PF nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzezanu PF.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti zanu ndonga yajoinana nezanu PF. No, hazvisizvo. Vari kungouya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neipi nzira. Tinotenda chaizvo kuti government yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanhu vaningisito avo vakava mutungamiri wekutanga webato rezanu PF parakavambwa havana kupiwa rwemekezo rwegamba neraive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vaMnangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vasitole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezanu PF hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvi zviri kuitwa navaMnangagwa mangwana zvokundopa rwemukezo rwegamba renyika kuna vandavanenge sitore hazvina kutsiga nokuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero. Ndiona sokuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavandavanenge sitore nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muzanu PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Titarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanova zvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato rezanu PF.
Vasitole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato rezanu PF raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963. Vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo rezanu ndonga. Vakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Vasitole vakabhotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu reChipinge kune vekumusha kwavo vachimira bato ravo rezanu ndonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi reFlorida nezuro rakapomera zviri pamutemo vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump mhosva yekusabata zvakakodzera magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents pavakabuda pamuzinda weWhite House. Izvi zvaita kuti vaTrump vave mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica kupomerwa nehurumende mhosva yakakura kudaro. Mumashoko avo avakaburitsa pavhidhiyo vaTrump vakapomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekushandisa bazi rezvemitemo pamwe nebazi rematikitivha reFBI kuvarwisa. Kupomerwa mhosva zviri pamutemo kwavaTrump uku Nderimwe rematambudziko munyaya dzemitemo akatarisana navo panguva iyo vaine tarisiro yekudzoka zvakare muhofisi yemutungamiri wenyika mushure mekukundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna 2020. Vamwe vagari mumatunhu madiki akawanda mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kurapwa mumakiriniki emakanzuru nekuda kwekutadza kubhadhara mari yekuchengetedzwa kana yebudiriro dzemakiriniki aya. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo donzo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko, vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ndopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari, unenge ndikaresitisa kusvika musi wa30, asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai Garane wako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ndanga madhora chinokuti auye kuno wazotora ndopaanogara kumba kuitengwa mimba mwana akadai madhora.
Sachigaro wekanzuro yeZimba amai Getsu Chipunza vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Iyai kuti makiriniki sai hakuna kana sende ririko kuzvipatara kwacho. Saka ivo kuti vaina gadheze yezvipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhiro vanomubatira sei. Nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa all clinics muno muzvimba district dziri kutosvika kuma100 and something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands, semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyenye vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa.
Ukagara navanhu ava yayo vakafunda sometimes kuti zvitongoitika zvinhuea, saka zvikanzwa bata muno hazviito maemergency ane saka masabhukaitevhuraena
Vaembo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja healthcare system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanga vasakwanisi kuita afford service iyoyo yasecurity guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wekuti uwane service of any sort paclinic kana pachipatara vaitanga vatobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu neutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tinesekuriti inobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata muviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviriririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonora Ijena.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidiki ave kugara muno muAmerica achiimba musambo weAfro Jazz, Claire Nyakujara. Claire achanga achiridza magitare kumemberero dzezuva rekucherechedzwa kweshirikadzi musi wa 18 Chikumi kuTexas muno muAmerica kumadiko achanga achitungamirwa nemasangano anotire Hype Voyage nereyoku Africa. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Mutambo uyu ndewe kusimudzira ruzivo kuti tidzivise vanhu kuti tine shirikadzi kumba dzinoda rubatsiro rwedu secommunity iri kuno kuUS.
Makazvitanga riini zvemagitare izvi?
Ndakatanga basa rangu rekuimba mumagitare ndine makore 19. Ndakatanga nekuimba nevaimbi vakuru ana Mateo and Friends, Jimmy Gulube, Ama James, William Tite and Dino Mdondo, uyezve neimwe jazz outfit yainzi The Other Four.
Vabereki vaitwa kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu pakutanga vakatanga vasiri mazviri, vaisatoda kuzvinzwa zvachose. Munoziva semwana wechisikana anoda kutera magitare, kufamba kwenguva vanhu vese vekumba vakatanga kuzvitambira kuti ndozvaanoda, ndozvaanogona.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Music yangu vanhu vanoitambira zvakanyanya, zvinoitawo kuti ndive neconfidence mairi. Ndinoimba nziyo dziri social dzinorati my personal experiences me zvakanditenderedza. Ndinobata nyaya dzakawanda dzingava dzerudo, girl child abuse neupenyu in general. Kuno kuUSA chero vanhu vachitadza zvavo kunzwa zvandinoimba nekuda kwechirudzi sometimes vanotambira musango wacho. Izvi zvinondikurudzira semuimbi.
Kwamunosangana nawo ndaapi semuimbi mudiaspora?
Handigone kudaro kuti ndine machallenges makuru mudiaspora, nekuti kuno ndinotorarama nekuimba. Izvo zvinova zvakasiyana nekumusha, nekuti kumusha zvinesabatana nenyaya dzemari.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondiwana kuwebsite kwangu claynyakujara.com or at claynyakujara pa Facebook. Kana riri basa munokwanisa kuindiisira tsamba wokundinyorera email pa clay@claynyakujara.com.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu.
Kuvatsigiri vangu ndinoda kuti ndinotenda nekunditsigira nerudo rwamunondipa. It means the world to me. Ndiri kushanda nesimba kuti ndikunzire izvitsva zvinobata moyo yenyu. Sapoti yenyu ndiyo inondisimbisa.
Nasi Woza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokati chwa.
Ndinokumbira muvaridzire inonzi ndinotenda nekuti hatina kukura tega. Takazi
manga muchinzwa kambo kanonzi ndinotenda kubva kumimbi Claire Nyakujara, uyo wamanzwawo muhurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunhare kuTexas muno muAmerica. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kukurukura nezvekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kusina shumo uye kuramba dhora remunyika roshaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reConstitutional Court rinopa paramende vhiki rimwe chete kuti ritarise mutemo wenguva pfupi wakaiswa muna 2022 neZEC unotara mari dzichabhadharwa nevachada kuzokwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Praxidis Jeremiah. Thank you.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani ukuthatha leli thuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 9. Mhlangula 2023, Praxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu oweConcord unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa ukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144. UZulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo leZANU-PF elokupha umuyi uMnumzana Ndabaningi Sithole inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka eminingi watshonayo. Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi ayisilo eliphazamisa umnotho welizwe njengalokho okuthiwo umongameli Emmerson Mnangagwa besithi okubulala ilizwe yikwehluleka kombuso weZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba waphezulu oweConstitutional Court unqume ukubana idale lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo esetshenziswa ngabeZimbabwe Electoral Commission ukwethula imbadalo yokuncintisa kukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR umnumzana Divine Muhambi Wobe yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kuka Wobe.
They have said that Parliament is in breach of the Constitution by not having done its obligation. Then they have ordered Parliament to perform its obligation.
Singakho vethe iParliament yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Mhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Muhambi Wobe owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iParliamente ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo okuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe ukuthi kube le fees ezingange 20,000 kupresident le 1,000 kumaparliamentarians bese zilethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangenamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano. Okungahambelani le constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kamaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iParliament yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama steps ukuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise iwu debate then bese kusiwa khona ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama fees kanye okuyofuze ebhadalwe kunomination court eyahlala mhlaka 21 ngama fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
ukuthi nxa umuntu engashuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe uConstitutional Court ibisisethula isinqumo. Imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu nxa ukuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakata yemali enjengayenale bazayithatha ngapi yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngapi.
Umthethwandaba weConcord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhla ka-16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungekedluli. Phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika 20,000 United States dollars. Kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika 1,000 US dollars. Abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika 100 US dollars. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uzulu kanye lengcitshi ezicubungula ezombusazwe bayalisola inyathelo lezanu PF elokupha umunye wabasungula leli bandla waba ngumkhokheli walo wakuqala umuyi umnumzana Ndabaningi Sithole. Inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linsolo iphuma ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya eChipinge kusasa emcimbini wokunikeza uSithole inhlonipho le ngomsebenzi awenzayo wokulwela inkululeko yelizwe. Uhulumende ukhuphe umbiko esithi lokhu kwenzela ukuba uSithole njengeqhawe elakhohlakalayo embusweni wakuqala aphiwe inhlonipho yakhe ukuba lemuli yakhe inakekelwe nguhulumende. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe ziyasola leli nyathelo zisithi kuyini okungabe kwenze ibandla lezanupf lacabanga ukumkhumbula uSithole sekuleminyaka eminingi kangaka lokhu watshonayo. Ingcitshi yembali yeZimbabwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungagwa uthi kusobala ukuba iZANUPF isidinga usekelo.
Ukubona kwami lokho ngathi mina njengokuba kwazi iZANUPF bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seChipinge abesigabeni sesindawini bengaba ngabantu abangabona idinje yomuntu oqondileyo. UNdabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresident wezanu bona umngameli okhona kathesi bengakazi.
Lokhu kugcizelwe ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bomo Sibanda yena othi uSithole kazange amukele nguhulumende weZimbabwe nalapho esaphila.
Sithole ngangimazi eyiliberator engumuntu olwela inkululeko yabantu. Lokhu ngizakugcwalisa ngokuthi ule plaza elalo eHarare alithatha walipha abantu ukuthi bahlale kulo. Uhulumende kamgabe waxotsha abantu kuleyo ndawo wathi abafanelanga bahlale khona. Kodwa uSithole esefile lelo plaza umgabe walithatha walipha abantu ukuthi bahlale khona. Umahluko wakhona ungabi lapho kusehlula khona. Izanu kathesi idinga ukuthi isekelwe ngabantu isicabanga amaqhawe akudala ukuthi bawaphe izikhundla ngoba bafuna ukusekelwa.
Uhulumende encwadini ayilobe izolo uthi lokho akulani lezombusazwe okugcizelwe ilunga lezanupf central committee umnumzana Mabutho Moyo yena othi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele kumanyanisa ilizwe.
Ayikuyinto enhle sibili yenziwa ngumongameli ukuthi akhumbule esingathi thina yiwo ama pathfinders estruck seZimbabwe abayiwo abayiqalayo indaba ye-resistance against i-colonial regime. Obaba uNdangalingi Sithole ungakhangela ngomunye wabantu bokuqala abasukumayo esingathi ngama-early African nationalists nxa sikhangele i-struggle for independence eZimbabwe. Ngakho-ke asobantu okumele bekhohlakale uma sithi sikhuluma ngembali yeZimbabwe.
USithole wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1920 mhla ka-21 Ntulikazi. Abazali bakhe ngumnumzana James Thole owesipingelo nkosikazi Siyaphi Chuma onyama endlovu wabhubha ngomnyaka ka 2000 mhla ka 12 Mpalakazi owangena kwezombusazwe engumphathi sikhwama webandla le National Democratic Party NDP njalo waba umgcini sihlalo webandla lezaphu wayengumfundisi webandla le United Church of Zimbabwe UCZ efundele ukuba ngumfundisi kwele Melika ukuthe ngesikhathi ibandla lezanu PF libunjwa waba umkhokheli webandla leli wakuqala wasekhishwa ngomnyaka 1975 ephuma ejele lapho ahlala khona okweminyaka elithumi ebotshelwa umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi abamhlophe ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethesa amazwe angentshonalanga bebambisana labamabandla aphikisayo umlando wokusebenzelana ukuphambanisa isimo somnotho welizwe osokubangele ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenze labohlangothi lwabasakhulayo besifazane bebandla lakhe olwe Young Women for ED, iningi labo abazavota kwakuqala kukhetho lwalonyaka owenzelwe enkundleni yemucheke eMashingo, uMnangagwa uthe amazwe angentshonalanga akwenza lokhu ngenjongo yokungcolisa ibizo lakhe uba angatholi usekelo kukhetho ngokwenza konke okusemandleni awo okuyisa isisindo sedola leZimbabwe xa liqathaniswa leMelika okubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo ukuze uZulu amsole engamvoteli.
Chiri venwa nenyika dzokunze dzokubadokero saka vanenge vachida kuti imi mukatambura kumukira hurumende voisa zvimbasikata zvavo vouya muno vomora vachimora imwi miromo yenyu yakangochena nenzara pasinavo.
Sikhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngokuthula ngoba ibandla lethu selikhulile. Ngakho ke selingasafuni okodlame ngoba amabandla aphikisayo la noma bangaze benzeni thina sizanquba kuphela kukhetho, kutsho uMnangagwa. Kodwa ke umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LCCC unkosikazi Ellen Shindekedenga uyawulandula umlandu owetheswa ibandla lakhe nguMnangagwa esithi okubulala ilizwe ikwehluleka kombuso wezanu PF ekulandeleni imithetho yokulondoloza uthula lezomnotho welizwe kanye lenkohlakalo.
Amazwi kababa uMnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe lezanu PF iyo ebusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owefinance ngumthuli ende ngumuntu wezanu PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusa abakuzanu PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngapi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade, ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds iba bayi-in-charge and zimali eziphuma elizweni zona lezi ibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe, sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo. Kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena uMnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisa umkhonomo welizwe. Sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemisebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe. Ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka. Thina njenge-CCC asingeni ndawo.
Loke bekungunkosikazi Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho ebandleni eliphikisayo LSCCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abancedisa ukwahlulela ekuthonisisweni kwecala elethesa owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump esigabeni seFlorida. Abejuri bathi ukhanya kulecala kumele athonisiswe ngalo elokuba kulengwalo zikahulumende zemfihlo ezitholakale alazo yena sowaphuma embusweni. Lokhu kumenza abe ngumkhokheli weMelika wakuqala ukuthonisiswa ngecala elinje embalini yaleli lizwe. Esephendula kulokhu, uTrump uthi lokhu eqina ngelokuthi umbuso kamongameli Joe Biden usebenzisa imithethwandaba kanye labohlangothi lwamapholisa awo-FBI ukumhlukuluza, njengoba esetshilo ukubana ufuna ukumncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli welizwe. Abashayeli bezimota bakhala ngesimo esibi somgwaqo osuka koBulawayo usiya eNkayi, lapho abanye abathi bavame ukulaluka izimota zabo sezifile kumbe zaba sengozini ngesimo sokugugudeka kwalo umgwaqo. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umgwaqo lo owakhiwa embusweni wabamhlophe ilizwe lingakatholi uzibuse ubikwa ongakaze ulungiswe kutsha okupheleleyo. Lumgwaqo ungamakhilomitha alikhulu lengxenye 150 kilometers, kodwa abachayeli kubathatha amahola adlula ayisithupha 6 hours ukuze bafike koBulawayo. Uphenyo lweStudio 7 lubone ihlekana labachayeli abakade befelwe izimota kulo umgwaqo okugoqela amabhasi athwala uZulu. Iningi labachayeli laba liveze ukuba lokhu kuyimvama njalo balakho ukulaluka kulo umgwaqo okwensuku ezithile lapho sebethe babasengozini ngokubi besimo salumgwaqo olamatshe, umagodigodi, uthuli kanye lokunye okungalungelanga izimota. Umnumzana Bongani Nyoni odabuka emangweni weSilobela ukhala ngokuthi indleko ezilandela ukufa kwezimota lezo ziphezulu kakhulu.
Umgwaqo vele kasilawo sisi, hezi kube ngabe vele bayasincedisa oruma kumbe kungayenza nje ba vele ba create nje kube libhodi
vele
mabe vele egangeni sibuze ukuthi vele siyasibonela sihambe egangeni vele kuvele kufana sinye nje ngimile khona i-breakdown yokuhambiwele emagodini. And you with some break piece, yeah, I mean, I see my break. Sisu kulungiselwe umgwaqo, kube right umgwaqo. Umgwaqo then ungaba right, and ayonke into iright.
Noma yeke ukuhambe enkayi 140.
Ngoba le imota le nqa ungahamba ngayo, kuza even 1 month, iyabe sicomplain into eziningi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngomunye njalo umchayeli, umnumzana Martin Ndlovu, obesuka eGuwe esiya koBulawayo, ofelwe yimota emangweni we-Tech Mine.
Umgwaqo awusebenzi. Vele ungamana sile kususa ungabe lo mgwaqo bese sihambele eganyeni kuyafana namuhla.
Umnumzana Zamani Mlotshwa yena odabuka eMbuma ubelaluke emavinkilini awenkayi ezama ukulungisisa ikhombi yakhe.
Into esijwaye ukuba nazo yiyona le ama-problems ezinto ezinjengabonjini endaweni ezinjengaboma ekuhambeni kwaphana nomgwaqo ngendlela omubi wakhona.
Umnumzana Mehleli Sibanda yena odabuka esabelweni seChanke uthi lokhu kuvamile njalo kakubaphathi kuhle.
Sesifisa ukuthi ngabe ziyaphuma lathi zihambe eHarare ngoba into esihlangana layo la kuzima lesi, njengoba la ubona imoto yami nje kwapha isibulela insimbi eziningi khona. Mina vele umgwaqo lowu kusukela kubo 2002 vele ngahla ubona surongo. Ngiqala ukusebenza vele ngahle ngawubona umuvi, azange ngawuthola umuhle. Hayi thina ngokubona kwethu ngani siyagubeka lapha enkayi lapha siyagubakala sibi.
Umphathi Ntambo obona ngesabelo lesi, umnumzana Richard Moyo, uthi izikhalo lezi uyazazi njalo sewazisa kwabohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development.
Mina ukukhuluma ngawo umgwaqo lo kakhulu lo minister futhi ukuze abesele ukuthi ukhontrakta wombona umuntu kusayide angikwazi okwehlula ukuthi beqede 60 kilometers anayikuyini. Yayazi into okukhuluma ngayo sibili, yayazi asiba zimzama nami njengo-minister of state, nzama ukukhulumisana lo minister wemgwaqo ukuthi sisibona ukuthi kuyakwenza ukuthi ugrade la ngoba ukuthi sithi simele lithara ishari yathatha 2 or 3 zikafika ekhaya but ngathezi ukuze khona bana nxa kuzalwa ukufakwa kwabana obadala labana kuza kufakwa ithara but umkhaya wrote grade wokuze ukuthi kukwazi ukuhambe.
Imizamo yokukhulumisana lo mnumzana Felix Mona, umqondisi wohlangothi lwe-Transport and Infrastructural Development yehlule ngoba ebengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngomnyaka ophelileyo emgwaqweni munye kwabhubha owesifazana wemateme owayehlelelwa lapho omongi besibhedlela senkaya babethathe isinqumo sokumgijimisela kobulawayo ukuyabelethiswa esibhedlela esikhulu esempilo Central Hospital. Lumama wehlelwa yingozi le ehamba nge-ambulensi eyaphuma umgwaqo yakuwa wahle wafela khonapho. Sekwedlule iminyaka edlula engamashumi amane umgwaqo lo uzama ukulungiswa ubuye uchiyelwe endleleni, kodwa uhulumende kunyanga ezimbili ezedluleyo ubike ukuba bazalungisa ingxenye yomgwaqo we-Beit Bridge Bulawayo Victoria Falls esigugudekile, njalo bathembisa ukuba bazalungisa lo wekhwekhwe kusiya enkayi usiyathutshela elupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembise ukuwulungisa ngowekaroyi equma ebhinga kusiya bamba eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Elizilaleleyo zindaba zolimi lesiNdebele kuStudio 7 eYeVoice of America esakaza iseWashington DC. Kuwaza Friday kuliviki silomculi wengoma ze-Afropop uPatrick Joel. Welcome Manyavi Mpofu. Yenake ucula ekobulawayo. Asizweni lapha ke ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisas Banda.
Siyawamukela, welcome Manyavi Mpofu, kuhlelo akusethulele imbali yakho.
Ubila uzalwe eGwanda esijawundeni, kuthi ngokudabuka ngidabuka le emagudini amnyama enkaya ezinyangeni ngaphansi kwanduna onkalakatha. Ubila ucula engumculi okhona lapha kobulawayo eCalanyon eCountry Park, ecula umculo obizwa ngokuthi Afropop. Bengishaya kakhulu ama-solo performances e-bathroom endimbe bekwazi ukuthi ubila ngangena e-bathroom kaphumi ngoba uyashaya 1 hour 4 minutes or 2 hours 4 minutes. Kusho ukuthi umculo wami ngase ngiwususa-ke lapha ngawuthatha ngahamba lawo enkonzweni. Enkonzweni kulapha-ke umculo wami wafika wakhula waba mkhulu okunokumangalisayo ngoba ngaphiwa ithuba lokubana lami ngibhale izingoma, ngaba yingxenye yeqembu okuthiwa emaculo enjabulo lapha abazayo bencindezela nje i-album labo kungekudala.
Njengomuntu owacula kakhulu ingoma wazokholo obona ufanele ukuthi azange umunye umculo we Afropop pho wasebenza lobani pila
ngahlangana lo mfowethu wethu Mthembu Sibanda uvodlozo 16 is also a music producer and an artist wathi isitshengisa ukuba nongabulani senze ibeat and we did a song called Mawulala and we did ulala ngoxolo lolindela eyakhe impumelelo sayenza i-EP that had 3 songs so ngathi nje ngama features zawo I started music professionally namhlanje ngiya announce ukubana iphepha ndaba mhla ka 10 June ziyakhala zikhale kube mnandi iyaphu
yekela 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 Toyokujola nabantu cabangeluba labathanda Izophosele ukuba shade nabo lingabathandi
Umculo kaBhila uyatholakala ku YouTube, Facebook, Instagram, namanye amakhasi ya social media kunye nakuma digital platforms Thenga phela Kusasa ke ukhipha idlalade lakhe anytime chisayo elithi Phephandaba
Phephandaba liyaphuma 10 June ziyakhala sikhale kube mnandi ngithi mina bye Balete Manguka Tandaza Uzumige Zame Somoya Hati Kumuke to Ketuke to Suselesita Ikamago Pila, Ipepandaba, Tentun, Lapuma Askale, Ntemba Lizal Tanda, Ntemba Lizal Enjoya, the Alpha Melkuma Labandu, Jabonga Laku.
Upatial Joel, welcome in Mpofu. We are calling out Zuri Zatela Kelly Child Chisayo. We are calling out Zuri Zatela Kelly Child Chisayo. We are calling out Zuri Zatela Kelly Child Chisayo.
Ngile themba lokuba liukholisile umculo kaJoel welcome Manyasi Nkompofu ngidlalade lakhe alethulayo mhla ka 10 June lelimelele iphephandaba Linga kohlake ku-live talk lamhlanje sikhangela isimo somnotho elizweni esiqhubeka sisiba sibi okwethusayo. Idola leZimbabwe lisiwa isisindo nxa liqathaniswa lelemelika okwenza intengo yempahla lokudla ikhuphuke okwamagama. Kulabo ke abangafuna ukungena kulolu hlelo ole live talk lelo lakho ukuthumela imbiko ku studio 7 ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukulalela ku studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 am 4930 13860 la ku 15460 kHz ku short wave. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.